mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 27, 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinotarisira kubudisa mavhotero akaitwa nevanhu paCongress mangwanani anhasi. Mutumbi wavadhumiso Dhavengwa unotarisirwa kusvika muBulawayo mangwanani ano. Hurumende inokurudzira vanhu nemakambani kushandisa magetsi zvishoma. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato MDC vaudza kuti Studio 7 kuti Congress yavo yakafamba zvakanaka kunze kwekunonetswa kwekuvhota kwakakonzerwa nekushayikwa kwemagetsi nezuro manheru. Tabata vamafume kuti tunze mamiriro akaita zvinhu.
Pari zvino tiri kuvhota magetsi adzoka. Vanhu vari kuvhota muRunyararo, maprovinces mazhinji avhota. Kwari kupedzisa masvingo neMidlands, tinoona sekuti ndoo yekupedzisira vachipedza kuvhota ivava. NeMashonaland Central tinenge tapedza maprovinces ese. Tiri kupambaitavo humara patsetsete hwekuti magetsi anga amboinda, asi magetsi adzoka. Taramba yedu tichivhota vachishandisa malights emota nekushandisa malights emagenerator atatawana aripo. Saka tinovimba kuti zvichange zvichifamba.
Asi pari zvino chamapedza kuita chii?
Pari zvino chatapedza kuita ndechekuti takaita mathematic committees akaita maresolution. Pakaitika mayouth assembly elections. Sarudzo remayouth rakapera, utungamiri hwacho hwatovapo vao base tole ndoo vava mukuru wemayouth. Tava kupedzisa nyaya yemaresolutions akaitwa nezuro manheru achange achiverengwa after mathematic committees yakabudirira zvikuru pari zvino. Patasvika chasara mavhoti emadzimai neve main wing kuti ange achipera obva aanaunswa. Mamwe ese maprosta asati apera kusarudzwa ndo ari kuvhoterwa izvozvo.
Munotarisira kuti mungapedza zvarini?
Tichapedza kuvhota ndofunga kwasara about 40 minutes or 1 hour kuti kuvhota kupere. Kuchingopera kuvhota kwakuita verification nekuchitanga kuverenga. Saka tinotarisira kuti nyaya yekuverenga neverification inenge yapera kuma maybe tingati kuma 10, 11, 12.
Mutauriri webato MDC Jacob Mafume vari parunhare kuGweru neStudio 7. Mutumbi wavadhumiso Dhavengwa avo vakashaya nemusi wechina unotarisirwa kusvika muBulawayo nenguva dzekuma 10 makuseni ano. VaDhavengwa avo vakashaya nechina vakaitwa gamba renyika, asi hama dzavo dzakazivisa hurumende kuti vaDhavengwa vakati vanoda kuchengeterwa kumusha kwavo kuUmguza. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaJoe Mabenge vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji havachadi zvokuradzikwa paHeroes Acre nekuti pakaiswa vanhu vasingakodzeri uye panoshandiswa kutuka nekushora vanhu pachinambo chekutaura nezvemufi anenge akaunganirwa.
VaDhumiso Dhavengwa havafaniri kuita zvekuti pane machindarume ne vamwe vanogara vovati igamba renyika nekuti igaro ziva kuti igamba renyika hakufani kuita vamwe vanhu vanonoungana vanoungana vofunga kuti ivo ndivo vane chikwanisiro chega chekuti vagone kutaurira kuti uyu igamba renyika nekuti zvinotora nyika yese zvinotora maziso ese kuti vanhu vaone kuti kana tichitarisa nyaya dzekuti uyu wakarwira hondo yerusununguko here vadhumiso dhamengo vanokwana kana tichitarisira kuti munhu waida nyika yake here wakaitira nyika yake zvakanaka here mukati mekurarama kwake vadhumiso dhamengo vanokwana zvese zvinotarisirwa kunzi munhu anga achinzi igamba renyika inyanzvi munhu anozikanwa zvepamusorosoro nemabasa akanaka akaitira nyika yake vadhumiso dhavengwa vanokwana saka hazvifaniri kushamisa kuti vadhumiso dhavengwa vaitwa gamba renyika nekuti mumeso enyika mumeso yevazhinji vepasi rose vanovaziva kubva nguva yavo yehondo vari komanda kusvikira muzipura kusvikira nguva yavo vachizenge vachimboitawo gurukota muhurumende nemabasa akawanda vakazenge vaakuita anosanganisa kumira neruzhinji varivo nhengo yezapo vachipikisa vachiti munyika muitwe utongi hwejekerere vadhumiso dhavengwa vanokodzera chose kuti vange vachinzi igamba renyika saka hazvingange zvichishamisa izvi
tinonzwa zvakare kuti vanenge vakativo havasi kuda kuradzikwa paHeroes Acre sei vanhu vazhinji vava kutanga kuratidza kuti havarambi havo ugamba asi havadi kuenda paHeroes Acre chikonzero chacho mungati chii
samaonero angu inini vahwande mukufamba kwemakore iko zvinoizvi taakusvika makore tasvitsa makore makumi matatu namapfumbamwe taakuda kutosvitsa makore makumi mana nyika yawana kuzvitonga kuzere mukutanga kwazvo mukuvakwa kwayo nyika mukuvakwa kwayo nzvimbo iyoyi inovigwa magamba inzvimbo yaitarisirwa kuti ichange iine chiremerera inzvimbo yaitarisirwa kuti ichange ichichengetedzwa pachitaso painge pachiradzikwa vanhu vanga vachitarisirwa kunzi vanga vachimiririra zvakanaka zvose zvenyika asi tinoona kuti kunyanya nyanya munguva yainge ina vamugabe vari panyanga vachitonga Heroes Acre yakatanga kungonzi vanhu vanoradzikwapo vanhu vanenge vasarudzwa nemusangano wezanu PF vamwe vacho vairadzikwapo nyika yaiona kuti asi ava vaisakodzera idzi imbavha ava makoronyera ava havaimbokodzera zvachose kuti vanzi zvavakaitira nyika vanganzi ngavaradzikwe ipapapa saka vazhinji vamunoona vakafanana navadhavengwa vanenge vatotaura kare kuti ndikange ndazopiwa ruremekedzo rwegamba renyika rwavanenge vachitoziva kuti ruremekedzo rwavanokodzera ini ndiradzikei zvangu kumusha kwangu nekuti ndinoda kuti ndinge ndakazorora ndisina kunge ndakazorora pakati pamakororo chimwe chikonzero zvevahwande yave nyaya yekuti mukatarisa mumakore ekumashure uku nzvimbo iyi yakazova nzvimbo yaitsverutswa chose nekuti pachinhambo chekunge pachivigwa magamba pachitsanangurwa yatingati history yatingati mashandiro akaita munhu achiri mupenyu yakava nzvimbo yekuti vainge vachitaura ipapo vainyanya kusanganisira vamugabe yaive nzvimbo yekusomora yaive nzvimbo yekutsverutsa yaive nzvimbo yekutukirira paitukirirwa vamwewo vanenge vari zvizvarwa zvemuzimbabwe potukirirwa vatungamiriri venyika dzekure saka yakava nzvimbo yakareruka yakava nzvimbo yakatsveruka
nyanzvi mune zvematongero enyika vaJoe Mabhenge vari parunhare muHarare nestudio 7 gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vari kukurudzira vanhu kuti vachengetedze magetsi mashoma aripo uye kuti vamakambani makuru vashandisewo magetsi ezuva kana kuti sola izvi zvinotevera kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi munyika ngatinzwei hurukuro yaitwa navachasi naBlessing Zulu westudio 7
chokutanga ndechekuti ndoda kuti ruzhinji rwezimbabwe ruzive kuti tine dambudziko remvura yaderera kana kudzika kukariba zvaakunzizvo yapa 32% tikangoti zvidimbu makumi matatu nezviviri kubva muzana saka mvura yadzika chaizvo magetsi anogadzirwa nemvura inenge ichidonha ichibva pamusoro ine simba iye zvino izvi ndiyo mvura yaya inozonotenderedza zviya zvinonzi maturbines kuti tigadzire magetsi. Saka kudzika kwaita mvura iyi kwakureva kuti haisisina simba rekuti inge ichinyatsotenderedza tiwane magetsi atinoda. Izvi zvakureva kuti isu semhuri yeZimbabwe pamashandisiro atinenge tichiita magetsi taakufanira kuti tione shanduko. Nyaya yekuti mudzimba magetsi anenge akabatidzwa, malaita yakabatidzwa, zvese zvinhu zvakangobatidzwa nguva iyoyo, nguva yatiri haisi kuda izvozvo. Saka ndingatoita chikumbiro ipo pano nesinkumuri yedu yeZimbabwe kuti ngatichengetedze magetsi kunyanya pausiku. Chiri kukonzera load shedding ndechokuti magetsi edu anoshandiswa akawanda zvikuru, vanhu vabva kumabasa, kwakubikwa, kwakuonekwa matv, magetsi ese akabatidzwa mumba, vamwe vari pamanhingi vari kuchaja mafoni zvakangodaro zvakadaro. Saka ndo zvinoita kuti vezvesa vazenge vakutotore matanho ekuti magetsi ari kunyanya kushandiswa usiku ai ndo ari kunyanya kutipedzera magetsi. Saka votora matanho load shedding. Load shedding chinhu chatisingadi.
Zvii zvamuri kuedza kugadzirisa apa?
Saka inini segurukota rinoona nezvemagetsi ndiri kutarisa kuti pari zvino tofanira kuti titaure nedzimwe nyika dziri panomboti dzinotipawo magetsi, kunyanya kueskomu nekuhcb kukabora mbasa kumozambique kuti vange vachitipawo magetsi. Izvi zvino zvagara zvichingoitwa togara tichibatsirana, asi isusu tafanira kuti tichitora matanho totarisa zvipatara. Ndakamboda nyaya yekunzi kubhindura vanga vabatwa neload shedding iyo chipatara chisina kumira zvakanaka. Saka inini ndiri kutarisa kuti tinge tichiisa masola muzvipatara zvese. Izvi zvinotidzikisira mari yatinoshandisa tichitenga magetsi. Totarisawo zvakare makambani ari mumaindastri ndichaitwa misangano nawo ndichivakumbira kuti vatarise kuti vangaisawo masola here, nokuti vamwe vane majenareta. Saka toda kukurudzira izvozvo.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro paVanessa Chamisa, avo vanonzi vakati vachamanikidza mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuita hurukuro navo. MuDaily News mekare mune nyaya pamusoro pechirwere chemanyoka icho chinonzi chabata vanhu vazhinji muBinga. MuHerald mune nyaya pamusoro pokuitwa gamba renyika kwavaDumiso Dhavengwa. MuHerald mekare mutauriri weparamende vaJacob Mugenda vanoshora zvikuru makurukota ehurumende navatevedzeri vavo vanonzi havasi kupinda muparamende kunopindura mibvunzo sezvavanofanirwa kuitwa. MuZimbabwe Mail mune nyaya pamusoro pevatsigiri vavaEmerson Mnangagwa vari kuyambira vatsigiri vavaConstantine Chiwenga nevamwe mumauto kuti vasambofunga zvokupidigura hurumende yavaMnangagwa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Manhero akanaka vashamarari veStudio 7 na vose vari kuteerera nesu tiri panhu pamwe chete. Tova kutaura pamusoro penyika yekwedu, panyika yekwedu zveshuwa. Tiri kuzama but hei mamirira zvaita. Dai president vasina kuti mafuta akwira vachikwamatata papa achidedzera kunyika yese. Panoti mafuta apa ndo panoita kuti zvinhu zvisatogadzikana mune zvakanaka, but kana usina njere muono wovangwana ka unongofunza zvinenge zvitori right, because vanhu president vanenge vanofarira vanhu vanenge vanofarira chikudo chaicha chevana vadiki kuti vakataura zvaanotaura vanhu voti kikikiki kuseka. So votaasi kuti zvavaita zvinenge zvisingaiti, zvavanenge vachiita zvinenge zviri wese, hazvizizivo zvinotarisirwa munhu mukuru. Saka nhau yepetro ndo yakaita kuti zvinhu zvese zvitoshata zvisiri kuda kwazvo, nokuti president ava vanenge vasina kudini, vakatukwana Mwari. Saka chigaro chavana chechi havachizivi kuti chinoshandei, vakauya kuno vakazona zvinhu zvanga zviri muchechetera hapana vairohwa vanhu maopposition acho vanga vachitofarira vachitoona kuti zveshuwa munhu ngaagadzwe akadini akazvihwinira zvino zvokwedu zvakambotanga kupeta gakava zvikadai zvikadai kutaura kuti hazvina kugadzikana kudai vaikopawo saizvozvo zvinenge zviri nani asi kudai vari vamwe vamunangagwa vaifanira kungorizaina kuti nini ndazvikonewa vanoremekedzwa vasingamboiti chero muno musouth africa takazviona vatungamiri vamandela akati aiwa ini pandashanda patokwana handichadi nanhasi anguri president vari pavhu pavari apa kudai zvivo zvakaita vamugabe chero vamunangagwa kadero ndoona zvinhu nyika inoenda kumberi vazhinji vanotositamirwa kunyika yekwedu vachitoyemurawo tikatobva matiri mese matadzvariwa africa as a whole tikati pasi rese hapana pasina mwana wezimbabwe tetasi kuti takawanda zvisingabviri nenyaya yekuti takangoti parara
Makadii mhuri yezimbabwe ini ndonzi Maxius Mango tiri kunoko kuchipinge chokwadi vanhu ava basa varikorera varikorera iye zvino mitengo yakwira zvisingaiti shuga yataa ku$39 mafuta dai ataa ku$59 hazvitombobatsiri mhuri yezimbabwe dai zvaibvira vambopowa vanozvichema ivavo timboonawo kuti zvinofamba sei nekuti tashupika isu vana wezimbabwe
nhira akanaka studio 7 ashamarire studio 7 ini ndinoitwa simba rasherambu yavo and isu tirongochema nenhau yezbc iyo inongoramba ichingoda kubhadharwa mari dzemalaisensi ezbc iye chutunzira nyuzi dzisina kunaka dzisina kumira zvakanaka nyuzi dzavo ndedzezanupf toti isusu otanga wati panyuzi dzavanonga vapepeta kumusoro kwavo oda kuti uzotunzira nyuzi dzacho kuti titibhadhare malaisensi nevanonga vachirambawo maallegation ekuti theyare in favor of zanupf pakubroadcasta kwavo but ndizvo zviri pachena hakuna chinoda kurambwa kuda kuti zvinhu zviri pachena vanoramba nezvinhu zvakapusa nekuti mukatarisa kubroadcasta kwavo nyuzi dzavo hadzisi neutral muno muzimbabwe tine problem yepress censorship inenge iri muno muzimbabwe nekuti kubroadcasta kwavo kuine infavor yezanupf zvakashata zvacho zvinobroadcastwa ndezvekumdc nezvavanelson chamisa vanelson chamisa vati hadzii ikoko vakataura kucongress kuti tiri kuteerawa munangagwa kuti izvo zvedu zvifambe kana zviri zvo ngavataurika kuti munangagwa ari kutouraya nenzara ngavazvibuditsewo nekuti ndo zviri pagraund ndatende
zanupf yatadza kutungamira nyika ngavarege chamisa atonge itisuro vachinetsa chingwa chakudhura zvinhu zvakudhura hapana chiri kubatika zimbabwe iri kurarama upenyu hunorwadza apa vanotishandisira chifinmanje apa vanototi kumana tirongokumbira kuti avachamisa dei maita action fast tikwanise kupinda isusu zvedu mamdc titonge nyika nekuti zanupf yatotadza for 40 years so hatingatarisiri kuti pachaita change kana zanupf ikaramba iripo so I hope kuti isi kati muvhei nyika ende kumberi tishandisewo mari iri nani tikwanisa kudyawo chingwa chakachipa che50 cents kwete zvekutenga chingwa ne$4 kutenga shuga ne$12 munhu angagwa afitadza inini ndini movin kufa zvinei tichikuda kusakawo
muri seyavo pastudio 7 apo chichi right taivo muchitaura nezvemusambiki mani mozambiki apa mani mozambiki iri kubhowa zingaiti kudzvinyiriri angofanana zviri kuitika nekusaidisira zimbabwe saka tai muchitsvakatsvaka mumasoko ikoko muchitaura kuti zvavo ikoko shapshap
ndonzi chango choto ndiri mapretoria kuona kwangu munangagwa dai aregedza nyika aitadza dai aregedza zvake asiyirava munangagwa aitadza vambopawo ndinotombopawo chamisa amboona tomboona zvakamira sei vambobva nezviona kufa nenzara machemberi munhu wese muzimbabwe ndiona vachiengwa namunangagwa dai vambosiye nyika i vaitadza zvachose
akadini vateri vestudio 7 indoitwa Brian from Chiredzi ndiri kusouth africa kucape town dei zvichiita chako chako president vamunangagwa ngavambobvawo pachigaro kutiza kubva kuzimbabwe touya kunze kuno kusouth africa kushayiwa mabasa tine madegree tine madiploma but mabasa haasi kuwanikwa saka chenji chako chaiko from pana mugabe chaiko chako haisi kuonekwa hapana progress muzimbabwe kana vamunangagwa vatoratidza kuti he is a failure vakatokonewa chinja wagona chete kubvisa mugabe pachigaro ndio chinhu hwani chanoti vamuna akagova akagona ipapo dei vabvisa vaziva kuti ano tabvisa zvotungamira havangazvigoni vapawo mhuri yokuvashamisa kani vambofambawo vashamisa tione kuti vakamira sei of course vashamisa vari kushorekana nezano pf nokuti vaita sokuti munhu mudiki pamakore chimiro chavo onera sokuti munhu mudiki but papfungwa chaiko chaiko vashamisa vanoratidza kuti vari mberi chaizvo chaizvo hatisi kutonga nepfuti zimbabwe haidi kutongwa nepfuti zimbabwe haidi kutongwa nekuziva nyaya yehondo kana kuti chii onai zviri kuitika muzimbabwe sinzi vabvisa vamugabe zvinhu zviri kungonetsa zvinhu zviri kungodhura vanhu vezimbabwe vari kuchema hataneta mhani nesu toda kuuya kumusha mhani tiri kutambura kwekusouth africa kunoku tioda kuenda kumusha kundoshandira kumusha vamunangagwa havagoni vakonewa
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asine chokuita nestudio 7 tinokukokai kuti muchitumire mhazu enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai mameseji enyu mapfupi uye muedzawo kutiudza kuti munyika zvinhu zvingagadziriswa sei kuti zvifambe tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yedr congo inoti makumi matatu evanhu vafa vamwe mazana maviri havasi kuzikamwa kwavari mushure mokunyura kwechikepe munyanza yemai ndombe iri kumadokero kwenyika meya veguta reinongo vaudza vatori venhau kuti ruzhinji rwevanhu vange vari muchikepe ichi vange vari varayiridzi vange vachibva kunotora mari dzavo dzemuhoro munhu mumwe chete ari kuzikanwa kuti afa mushure mokudengenyeka kwenyika kumabvazuva kweperu padyo nesango reamazon kudengenyeka uku kunonzi kwaita 8.0 pachikero cherekta chinopima kudengenyeka kwenyika chirongwa chakatangidzwa nevaimbovemutungamiri weamerica vabarack obama chekuisa mufananidzo waamai harriet tubman pamari yebepa ye$20 yemuamerica hakuchaitwa gore rinouya asi pamwe muna 2026 vadonald trump vabva pachigaro gurukota rezvemari vasteve mnuchin vakaudza paramende kuti chikonzero chehurumende chokunonosa kuparurwa kwemari iyi ndechokuti vanoda kugadzirisa mufananidzo waamai tubman kuti zvigozhere vanodhinda mari yenhema vezvematongerwo enyika vanoti nhano iyi haifadzi vanhu vatema vari muamerica uye zvikuru inoshora vanhukadzi sezvo pasina kana munhu wechikadzi umwe chete zvake ari pamari yeamerica
mai harriet tubman vanga vari muafrican american actually zvingatova interesting kuvateereri venyu kuti kuwashington dc nekumaryland dzaiva nzvimbo dzaiva nemaslaves nguva yekare saka harriet tubman pachake akatozvarwa ari muslave kana zvichimeka sense kuvanhu kuti vabereki vavo vaiva maslaves saka vana vese vaizvarwa nemaslaves vainzi chi ipropeti yemuridzi wemaslaves iwayo mukukura kwavo vakazotiza vachibva vaenda kuphiladelphia vakazodzoka vachida kubuditsa mhuri yavo muunhapwa yakanga yasara muunhapwa vari papo ndopavakasangana nevamwe kuma1850s ndopavakasangana nevamwe vairwisanisa nezvekuda kuenda slavery anonzi maabolitionist so inonzi abolitionist movement saka ivo tinovaziva because vaiva munhukadzi akanga achirwisanisana neslavery pakazotanga civil war saka civil war yemuamerica yakanga iri hondo pakati pemastates anga nemaslaves vachida kuti slavery irambe ichienderera nemastates akanga achiti aiwa kaslavery ngaichipera saka ivo vakashandira yatinoti union army veunion army ndo vaiti tirikuda kuti slavery ichipera saka vakaita basa zhinji rekukurudzira kuti upenyu hwevanhu vatema vemuamerica hunge huri nani ndokusaka tichiziva nezvavo uye vanhu vazhinji vachivarumbidza.
Vanovarumbidza ndivanani uye vanoda kuvakudza nenzira ipi?
Harriet Tubman ari mumabhuku akasiyana siyana ndevanoita kurumbidzwa mucommunity yemaAfrican Americans, asi anyone watingati ari progressive thinking vari anti-slavery, kunyanya vanhu vanoona kukosha kwevanhukadzi, ivavo vese vanovarumbidza. Kwezvitiwo vanhu vanofarira nyaya dzekunzwa kuti ivo vakatiza sei musungwa. Pavakatotiza, kune newspaper rakatobuditswa kuCambridge richiti tiri kuofa $100, yekuti panguva dzino it's almost $3,000 kune munhu anenge avawana akavadzosa kwatiri. Saka vanhu vanga vachitarisa kuti vaHarriet Tubman vachaiswa pa $20 bill, asi zviri kunzi vari kushanda muhurumende yavatrump vamanchin here amene matauro echita ravo, zviri kunzi ndo vari kumberi kwekuramba kuti zviitwe nguva ino.
Chikonzero chingava chei kuti hurumende iripo irambe kuisa mufananidzo waAmai Tubman pa $20 bill?
Zvinhu zvacho hazvisi kunyatsobuda pachena, asi vari kuti tiri kuda kugadzirisa kuti pasazova nenyaya dzecounterfeit kuti vanhu vanenge vogadzira ma$20 efake. Saka tiri kuda kuti mufananidzo wavo unyatsogadzirwa tigoisa security features akakwana.
Izvi munoona sekuti zvingadzikisa uremu hwaAmai Tubman here?
Tiri kuona sekunge hazvidzikisa uremu hwavo, asi kuti kuda vanhu vanogona kuona sekunge iposition iri kurakidzwa nehurumende kuti havana basa nevakuru vanoremekedzwa muAfrican American community. But I think legacy yaMai Harriet Tubman yakazvimiririra zvekuti nyaya yekuiswa kana kusaiswa kwavo pa $20 bill handione zvichinyanyisa kuchinja maonerwa azvinoitwa. Asi vanhu vari kutiwo inogona ngeri nyaya yesexism nekuti hapana vakadzi vazhinji vari mufananidzo yavo iri pamari.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Chipo Dendere vari parunare neStudio 7.
Chinuwani chandinofarira pero ndechekuti weripfeka unenge wakapfeka chero, ukatenga kana sheti mupero anosiva ndiani pamwe ndirasiwazineka. Chinuwani chandinofarira pero ndechekuti weripfeka unenge wakapfeka chero, ukatenga kana dhiresi mupero anosiva ndiani pamwe ndira opura witri. Ungade tirausi pula usimukira kumonasi ariko kubudazi, ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare, nekuti chitaru chemumwe chicha chemumwe sakanongedza nechigunwe. Ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare, kunyango chida ulani yaipfekwa nachekichani iri papozishani zvimwe unoda size 4 yabvasinapo.
Sezvo nguva yedu yapera, regachimbotarisa zvanga zviri munhau. Bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti rinotarisa kubudisa mavhotoro aitwa pakongresi yavo pakati pa10 na12 mangwanani anhasi. Mudhumbi wavadhumiso dhavengwa unotarisirwa kusvika mupulawayo mangwanani ano. Hurumende inokurudzira vanhu nemakambani kushandisa magetsi zvishoma. Tasvika kumagumo echirokwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.